Zviri pachona kuti hurumende yemuZimbabwe nezanu PF inodaka navajebhu sikala vane vanomiriri mudare reparamende yezingeza West. Ichokwadi kuti ute miriri mudare reparamende unenge uchitoita zvamatongerwo nenyika. Vanovazviwo mutevedzeri sachidhare Citizens Coalition for Change, CCC. Zvakare ibasa rezvematongerwo enyika iroro. Vozovazvegweta mhere nemwana wakapendwa. Zvinoreva kuti zveuri gweta unenge uchiita futi zvinhu zvamatongerwo enyika. Saka zviri pachona kuti baka racho radzama mukawana kuti vasikala vakasunga munyika yeZimbabwe kwenguva yakawanda inotokana kusvika kumakuminyanomwe. Zvinotaridza kuti baka racho igurusa.
Vadzikiti, munoti nenyaya iri mudariro iyi yekuramba vasikala vave muusungwa?
Kugara kwavajobs kana muusungwa kunoenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe pakuti pane magrounds anofanira kunge achionekwa nedare rijimhosva ekuti vasikana vanga vachipuwa bail. Vane maprevious issues avanga vaina vari kuzivikanwa pamutemo ari related to the same offense yavari kuchadzwa nayo parizvi. Saka zvinoreva kuti matare anenge aine mareasons why vasiri kukwanisa kuti vavape bail panyaya iyoyi, inyaya yekuti the repeated offender of the same offense. Matare eZimbabwe anozvimirira oga pakutonga nyaya. Saka kuti titi isusu zvava political as if majudges nemaprosecutors kana kuti nevachuchusi varipo mumadharedzimhosva apolitical iriti ane problem, inyaya yekuti tinoziva tose kuti mubastate pete pane zilegislature pozita the executive pozita the judiciary. Saka zijudiciary ndo iri kuita basa yainofanira kunge richiita pamutemo.
Regai tiende kuna Dr. Zembe. Dr. Zembe, manzwa zvataurwa navadzikiti hanzi vasikala vari kungobatwa nemutemo kwete zvematongerwo enyika.
Aiwa, vasikala havana kumbopara mhaka munyika ino yeZimbabwe. Pose pavakapinda mumatare vakangochenurwa. Saka iko zvino vakapatirwa fungidziro. Fungidziro handi mhosva. Saka hapana mhosva yavakapara, hapana mutemo wavakadarika. Mutemo unongoonekwa kuti wadarikwa chete kana nyaya yapinda mudare ikadziviwa. Dare rikazoti nguva basa nemhosva. Patii renhasi vasikala havana chavakambokanganisa munyika muno.
Vadzikiti, tinoona kuti venhengo dzezanu PF vanenge vapomerwa dzimhosva vanongoenda kumatare edzimhosva vachipiwa mikana yekubvisa mari dzechibatiso zvisina kana dambudziko. Hakusi kuti here mutemo uri kutarisa kuti munhu abuda mubamani?
Hazvisiri izvo pakuti izvo yatitarisei nyaya semamiriro ayakaita. Nyaya yakatomirira pakuti iyi mhosva yavasikala ine chaji yayo. Mhosva yemumwe nemumwe ine chaji yayo. Saka ngaitariswe nechaji yayo mhosva yacho ichibva yasazanurwa nechaji inenge ine mhosva iyoyo. Tiri kuona isusu zveshuwa kuti mhosva yavasikala ine mapolitical connotations pati zvaiitika panguva iyoyo. Inyaya yekuti ndo vakatanga kuita mutsakana wezanu PF panyaya yakanga iri very independent. Ndo vakatanga zvakare kuchidzira vanhu kuti vaende kundorwisana pachatipo.
Dr. Zembe, tiri kunzwawo mutungamiri webato reCitizens Coalition vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti sarudzo dzitungamirwe nesangano reUnited Nations. Munotiwo nekurudzira iyoyo?
Ndinoda machairo iroro. Ndo zvinofanirwa kuti vanhu vese veZimbabwe vatsigire nekuti Zimbabwe inhengo yeUnited Nations. Ndokuda kwokuti Zimbabwe haina kumboita sarudzo yakachena kubva gore ra1980 kwaakuchingoitwa sarudzo yokupondwa kwavanhu nokukanganisirwa kwavanhu.
Munoti vadzikiti nekurudziro yekuti sarudzo dzitungamirwe neUnited Nations?
Mashoko ewazviroto nezvishuwo pamusana pekuti Zimbabwe yaita maelections from 1980 vanga vachikundwa zanu PF chiwina maelections. Saka isu tinotaura kuti maelections ekuti Zimbabwe agara achiitwa aine maobservers both from United Nations, SADC and African Union. And the observer report anga achingobuda.
Dr. Zembe, pindirai tinzwe manzwa, mhindurei.
Boka rinonzi Zimbabwe Electoral Commission reziki harigoni kubata sarudzo yavanhu. Harina parakambokwanisa kubata sarudzo yavanhu nekuda kwokuti rinodemwa nemukuru weZanu PF. Vanhu vanovhunduka izvozvi vanovhundukei? Iyo nyika ino iri nhengo yamapadzi iwaya.
Vadzikiti, mataure nyeye kuti mapoka yeyo anouya achiongorora sarudzo munyika vachiisa marecommendation avo. Asi tinoona kuti zvizhinji zvacho zvinokomekedzwa kana kukurudzirwa hurumende kuti iite nemasangano aya, hurumende haizozviita. Saka chii chinenge chizobatsira?
Chinoitika ndechekuti kana machangezi waya nemarecommendations achinge atarwa nezvavo, anoenda kudare reparliament. Kunova kune maopposition political parties aya. Ikoko ndokwanofanira kunge achizvanura nekutodeliberata on machangezi avanokati the electoral act or the electoral system. Izvozvo havazviiti kazhinji kazhinji. Vanenge vari bhizi kutaura zvekushoropodza nyika kunze vachifamba vachidii, vachikana kuti mareforms avanotaura nezvavaya arimo muhouse of parliament, maanokwanisa kuti achinga ichizvitariswa.